Chitsauko 14. Ungano yese yakabva yaita zvowe zvowe. Uye vanhu vakaramba vachiridza mhere, uye vachichema usiku ihwohwo hwese. VaIsraeri vese vakatanga kugunun'unira Mozisi naAroni, uye ungano yese yakatanga kutaura zvakaipa kwavari ichiti, "Dai takafira hedu munyika yeIjipiti, kana kuti dai takafira hedu murenje rino. Jehovha ari kutiendeserei kunyika iyi kuti tiurayiwe nevakatwa. Madzimai edu nevana vedu vachapambwa. Hazvisinani here kuti tidzokere hedu kuIjipiti?" Vaitotaurirana vachiti, "Ngatigadzei mutungamiriri, tidzokere kuIjipiti." Mozisi naAroni vakabva vapfugama. Vakaisa misoro yavo pasi, ungano yese yevaIsraeri yaivapo ichiona. Joshua mwanakomana waNuni naKarebhi mwanakomana waJefune, avo vaiva pakati pevaya vakanosora nyika, vakavharura nguo dzavo. Uye vakati kuungano yese yevaIsraeri, "Nyika yatakafamba nemairi tichiisora inyika yakanaka kwazvo. Kana Jehovha akatifarira, achatiendesa kunyika iyi. Wotipa nyika inoerera uchi nemukaka. Asi musapandukira Jehovha, uye musatya vanhu vemunyika yacho, nekuti tichavaparadza. Havasisina chinovadzivirira, uye Jehovha anesu. Musavatya." Asi ungano yese yakataura nezvekuti vatemwe nematombo. Kubwinya kwaJehovha kwakabva kwaonekwa nevaIsraeri vese kuri pamusoro petende rekusanganira. Jehovha akabva ati kuna Mozisi, "Vanhu ava vari kuda kusvika riini vasingandiremekedzi? Uye vari kuda kusvika riini vasingatendi mandiri, pasinei nezviratidzo zvese zvandakaita pakati pavo? Rega ndivarove nedenda, ndivadzinge, uye rega ndikuite rudzi rukuru, rune simba kuvapfuura." Asi Mozisi akati kuna Jehovha, "Makabudisa vanhu venyu muIjipiti muchishandisa simba renyu. Saka kana mukaita izvi, vaIjipiti vachazvinzwa, uye vachataura nezvazvo kuvagari vemunyika ino. Naivowo vakanzwa kuti imi, Jehovha, muri pakati pevanhu ava, uye makazviratidza kwavari chiso nechiso. Ndimi Jehovha, uye gore renyu rakamira pamusoro pavo, uye munovatungamirira neshongwe yegore masikati, uye neshongwe yemoto usiku. Kana mukauraya vanhu ava vese panguva imwe chete, marudzi akanzwa nezvemukurumbira wenyu achati, 'Jehovha akatadza kusvitsa vanhu ava munyika yaakavapikira kuti aizovapa, saka akavaurayira murenje.' Saka ndapota, Jehovha, simba renyu ngarive guru sezvamakavimbisa pamakati, 'Jehovha anononoka kutsamwa uye azere nerudo rusingachinji. Anoregerera kukanganisa nekutadza, asi azombosiyi munhu ane mhosva asina kurangwa. Anoranga vanakomana nemhaka yekukanganisa kwemadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechizvarwa chechina. Ndapota, regererai kutadza kwevanhu ava maererano neukuru hwerudo rwenyu rusingachinji, sezvamanga muchiregerera vanhu ava kubvira muIjipiti kusvikira zvino." Jehovha akabva ati, "Ndavaregerera sezvawataura. Asi kunyange zvakadaro, ndinopika neupenyu hwangu, nyika yese ichazadzwa nekubwinya kwaJehovha. Zvisinei, hapana kana murume mumwe chete pavarume vakaona kubwinya kwangu nezviratidzo zvangu zvandakaita muIjipiti nemurenje, asi vakaramba vachindiedza kagumi aka, uye vakasateerera inzwi rangu. Vachafa vakaona nyika yandakapikira madzibaba avo. Hapana kana mumwe wavo asingandiremekedzi achaiona. Asi nekuti muranda wangu Karebhi akaratidza kuti akasiyana nevamwe, uye akaramba achinditevera nemwoyo wese, zvechokwadi ndichamuendesa kunyika kwaakaenda, uye vana vake vachaitora. Sezo vaAmarek nevaKenani vari kugara mubani, mangwana munofanira kutendeuka monanga kurenje nenzira yekugungwa dzuku. Jehovha akabva ati kuna Moses naAaron, ungano iyi yakaipa icharamba ichindigunun'unira kusvika riini? Ndanzwa kugunun'una kuri kuita vaIsraeri nezvangu. Vaudze kuti ndinopika neupenyu hwangu, ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ndichakuitirai zvandanzwa muchitaura. Zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino, mese vakaverengwa kubvira pane vane makore 20 zvichikwira, imi mese mandigunun'unira. Hapana kana mumwe wenyu achapinda munyika yandakapika kuti muchagara, kunze kwaKarebhi mwanakomana waJefune naJoshua mwanakomana waNuni. Uye ndichapinza vana venyu vamati vachapambwa, uye ndivo vachaziva nyika yamakaramba. Asi zvitunha zvenyu zvichawira murenje rino, vanakomana venyu vachava vafudzi murenje kwemakore 40, uye vachazvidavirira pamabasa enyu ekusatendeka kusvikira chitunha chenyu chekupedzisira chawa murenje. Zvichienderana nemazuva amakasora nyika yacho, mazuva 40, zuva richiva gore, zuva richiva gore, muchazvidavirira kutadza kwenyu kwemakore 40 kuti muzive zvinoitika kana mukandipikisa. Ini Jehovha ndataura. Izvi ndizvo zvandichaitira ungano yese iyi yakaipa. Vaya vakaungana vachipikisana neni vachaperera murenje rino, uye vachafira muno. Varume vaya vakatumwa naMozisi kunosora nyika yacho, uye vakaita kuti ungano yese imugunun'unire pavakadzoka, vachiiudza mashoko anopedza simba nezvenyika yacho. Ivo varume vakauya nemashoko anopedza simba nezvenyika yacho vacharohwa naJehovha hofa pamberi pake. Asi Joshua mwanakomana waNuni naKarebhi mwanakomana waJefune, avo vaiva pakati pevaya vakaenda kunosora nyika, vacharamba vari vapenyu. Mozisi paakataura mashoko aya kuvaIsraeri vese, vanhu vakatanga kuchema kwazvo, uyezve vakafumoumuka vakaedza kukwira pamusoro pegomo vachiti, iye zvino tagadzirira kukwira kunzvimbo yakataurwa naJehovha nekuti takatadza. Asi Mozisi akati, muri kuitirei zvamusina kuudzwa naJehovha? Hazvisi kuzobudirira izvi. Musaenda, nekuti Jehovha asi pakati penyu. Muchakundwa nevavengi venyu, nekuti vaAmarek nevaKenani vakakugarirai ikoko kuti vakurwisei, uye muchaurayiwa nebakatwa. Jehovha haasi kuzova nemi nekuti makasiya kutevera Jehovha. Zvisinei, vakazvikudza vakakwidza negomo. Asi areka yesungano yaJehovha haina kubva mumusasa pamwe chete naMozisi. VaAmarek nevaKenani vaigara mugomo iroro vakadzika, vakavarwisa, vakavadzingirira kusvikira kuHoma.